Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera mbudzi 21 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Vachabva ipapo vakudzokera kudzimba dzavo. Vanosiya vamaya chirwere murukicheni mese. Enda hatizogona kuchikontena. Chinobva chaita semoto musango kana chadero. Saka tokurudzira zvikuru kuti izvo kutesta ngakuende mberi. Ngavatestwe vese kuzvikoro ikoko.
Chino University of Technology Inovarwa nepamusana pechirwere cheCOVID-19.
Inesekona kwangu ndifunga kuti vakaita vakasununguka ndekuti tinoziva kuti zvisati zvaitika zvese nhorondo yacho kuti vazosvika pakunzi vanyora gwaro rekuti vakusiya basa anga asiri munhu akasununguka vanga vari munhu atanga kutonzwa munhau kuti vanga vaya pane iya inonzi house arrest
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya masiyiro akaita basa vaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe dunhu reGeorgia muAmerica rinozivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo yemudunhu iri iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vanhu makumi manomwe nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vose vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika richizivisa zvarakawana nezuro manheru bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vava zviuru zvipfumbamwe nezana nemakumi maviri kana kuti 9120 uye vapora vava zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 8228 zvichitevera kupora kwevanhu makumi matatu nevana nezuro wakare vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana matanhatu nemakumi maviri nevatanhatu ukuwo vafa nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu tichiri padambudziko rechirwere cheCOVID-19 chikoro chikuru cheChinoy University of Technology chakavharwa nezuro mushure mekubatwa kwevadzidzi vanomwe nechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi vakawana nhasi vaswera vachitsvaga zvekufambisa kudzokera kudzimba dzavo mushure mekuvharwa kwechikoro ichi. Vamwe vadzidzi vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo zvavo nemuvhuro vakaudzwawo kuti vacheregedza kuuya kuchikoro vachinzi vachazoziviswa zuva rekuti vauye kuchikoro kana zvinhu zvagadzikana. Kumiswa kwezvidzidzo pakati kunotevera kubatwa kwevadzidzi vanomwe nechirwere cheCOVID-19 svondorino. Mumwe mudzidzi adzokera kumba asina kuda kuzivikanwa nezita ati iye anga apedza kunyora zamanishoni nezuro achiti vamwe vake vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo nemuvhuro vanzi vasauye kuchikoro. Mudzidzi wechikoro uyu ati vadzidzi vakawanda vakavhundutswa nekubatwa kwevamwe vavo nechirwere cheCOVID-19. Asi wekati vatapera Musekiwa varamba kutaura nezvenyaya iyi kunyange kupindura mibvunzo yatavatumira panhare mbozha asi vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti vadzidzi ava vanga vachifanirwa kuongororwa kuti havana chirwere cheCOVID-19 here vasati vadzokera kudzimba dzavo
Vachabva ipapo vakudzokera kudzimba dzavo. Vanosiya vamaya chirwere murukisheni mese ende hatizogona kuchikontena. Chinobva chaita semoto musango kana chadero. Saka tokurudzira zvikuru kuti izvo kutesta ngakuende mberi. Ngavatestwe vese kuzvikora ikoko.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 hwakakwira zvakanyanya mumazuva maviri apera. Gurukota reMashonal and West amai Muliswa Chikoka vakabatwawo nechirwere ichi marumwe zuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Nasi ava makore matatu kubva musi waziviswa nyika kuti vaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vainge vabvuma kusiya basa. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakapinda mumigwagwa zvichipemberera mashoko ekusiya basa kwava Mugabe vaine tarisiro yeshanduko. Asi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mpofana vanoti havaoni chachinja kuvana veZimbabwe zvichitevera kubviswa kwava Mugabe pachigaro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanga vasiri kubatika panharembozha yavo.
Ini sekuona kwangu handifungi kuti vakaita vakasununguka, nekuti tinoziva kuti zvisati zvaitika zvese nhoroondo yacho kuti vazosvika pakunzi vanyora gwaro rekuti vakusiya basa. Anga asiri munhu akasununguka, vanga vari munhu atanga kutonzwa munhau kuti vanga vaya pane iya inonzi house arrest pamusaka pemauto anga apinda munyaya dzematongerwo enyika. Saka isinoona kuti anga ari munhu anga ari pakumanikidzika kuti vanyore gwaro iroro kuti vasiye basa. Saka sekuona kwangu handioni ari munhu akatora tano iri nekuda kwake akasununguka.
Kune vamwe vari kuti izvo tsamba yacho yakaiswa muparamende yokuti izvo yanyorwa navamugabe vachiti vasiya basa haina kunge yakaiswa ruoko kana signature. Zvinoreve izvi
kana zviri izvo zvechokwadi kuti ndo zvakaonekwa, ndokuti nyaya dzacho dzinenge dzichibuda izvi dzinenge dzakawanda-wanda dzichiuya nemutoo wakasiyana-siyana. Asi kana zviro kuti hapana ruoko rwavo runyoro rwavo rwanga rwuripo, zvingatoreve kuti kana naivo chaivo havana kuwirirana nazvo. Nekuti ndakada kuti dzokei shure pane pamwe pa ndingati mazuva maviri matatu pasati pavasati vanzi vanyora tsamba yekuti vakusiya basa, pane pamwe pakatobvuudzwa ruzhinji rweZimbabwe kuti mirirai vamugabe vachada kutaura mashoko akakosha live nepfenyuro yeZBC. Takatomirira tese end nezvatakaona tivachiita nokungoona matarisiro ataivaona vachiita paTV ipapo zvairakidzwa kuti pane zvavari kuzvibepa ravapuhwa kuti vaverenge vataure. Asi tinoona masoja vangu varipo vakuru vemauto nevamwe vangu varipo vakamira paTV pavo, takatotarisira kuti ndo bepa ravangu vapuhwa kuti vataurire ruzhinji rweZimbabwe kuti vasiya basa. Asi tinongoona nekungotarisa zvaiitika ipapo tinotoona kuti aiwa vanenge vakasika madziro vakasaverenga zvavanga vapuhwa kuti vaverenge. Saka hazvizotogoshamisi kuti zuva rakazonzi vanyora tsamba pakuitwa impeachment yacho vazobvuma kusiya basa. Hazvingabotishamisi kana tsamba iyoyo vasina kutogoinyora yakanyorwa nevamwe vanga vakavaisa pahouse arrest vavanga vapamba masimba varivo vakanyora tsamba iyoyo yakaendeswa kuparamende zvichinzi vamugabe vabvuma kusiya basa ivo vasina kubvumirana nazvo.
Tichitarisa zuva ranhasi makore matatu apfuura, migwagwa yeHarare nemuZimbabwe yese vanhu vaipembera kuti vamugabe vasiya basa. Tichitarisa nhasi zvinhu zvakamira sei?
Saka nhasi uno takaona vanhu vachiti hapana chasanduka, vanhu vari kungomanikidzwa, vari kungombunikidzwa kodzero dzavo, vanhu vari kuitwa zvakati, upfumi hwenyika huri kungoondomoka. Ndo zvatakaona pasi pamugabe. Naivava vari kutonga nhasi ndo vaive namugabe pazvaiuitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvaita kuti vanhu vati aiwa tarwadziwa muno munyika. Saka ndo vari kungotongana nhasi. Saka zviri kuitika izvi hapana chachinja, vamwe vangatoti zvatonyanyisa kuipisa nekuti hapana chaimbonge chichitarisirwa nevana veZimbabwe kuti chingaimba nevamwe vanga vari mukare nakare paiondomoka nyika. Ndo vamwe chete varipo, hapana new dispensation apa, hapana chitsva chiripo. Saka ndingati kubva 2017 kusvika nhasi hapana chambosanduka, vanhu vemuZimbabwe vachiri kutambura vachiri kunonga svosve nemuromo, vari kungorwadziwa, vari kungombunyikidzwa kodzero dzavo, zvichangoramba zvakadaro narini narini, as long as varipo ava varipo.
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vachitaura vari parunhare vari kukwekwe. Gari vakawanda vemuguta remasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa dzimwa kuri kugara kwakaitwa magetsi izvo zviri kuvhiringawo kuwanikwa kwemvura. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari vemumisa yeruzhinji mumasvingo vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu magetsi achidzimwa, izvo vanoti zviri kuvavhiringa mararamiro avo. Mumwe mugari wekwamucheke amai Patience Masuka vanoti kuenda kwemagetsi zuva nezuva kuri kuvarwadza sezvo vasiri kuudzwa chikonzero chaari kudzimirwa.
Isu sevagari vemunomasvingo zvaakutishungurudza zvikuru maendero ari kuita magetsi. Hatichazivi kuti yava load shedding here kana kuti chii, nekuti dzimwe dzenguva tinongoona magetsi aenda tisina kana chataudzwa kana kudii. Tinenge tatenga magetsi tabhadhara mari yedu, asi tinozosangana nemamwe maexpenses, takutenga vana gasi, takutenga huni. Izvo zvinova zvinhu zvinotidzoserwa masiri, nekuti mari idzi dzimwe dzacho tinenge tisina kudzibhajetira izvozvo. Saka zvisinei, tenge tichida kutizisa ive inotipindurawo, inotiudzawo kuti kumbofamba sei uye zviri kumbomira sei, nekuti zvimwe zvacho zvakuitika isati tichazvinzwisisa.
Vatipeni Mago avo vanogara kurunyararo West vanoti kuenda kwemagetsi kwava kuvadhurira, nekuti vave kumanikidzwa kutenga dzimwe mhando dzemoto dzakaita segasi kana huni.
Isu sevagari vemumasvingo takudawo kutizesa itijekesere kuti iri kuzvifambisa sei panyaya yemagetsi, nekuti nguva yatakuwana magetsi inguva shoma nana kwazvo, zvekuti kuti tibikire vana zvinhu zvinonetsa. Pakudiwa kuti titsvake huni, kutinde futi kunotsvaka huni ema iri kunetsa kuti tisatema miti, kuti tenge gasi, gasi iri kutidhurira sevagari vemumasvingo, nekuti vanenge vachida kuti vabhadharwe nemaus dollars. Isi mari iyoyo yasiyo yatirikudi yatiri kuora.
Mukuru webasa musangano revagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kambani yezesa inofanira kuzivisa vagari zvikonzero zvairi kudzimira magetsi.
Isu sevagari hatisi kunyatsokufara nenyaya yekumaendero ari kuita magetsi. Magetsi acho ari kuenda asi tisingaudzi kuti chikonzero chiri kuita kuti magetsi acho aende chii. Iko zvino izvi magetsi akakwidzwa kanenge kaviri mumwedzi umwe chete uno, zvokuti ava kudhura zvisingaiti. Zvino hazvizonakidzi kuti unotenga magetsi achidhura kudaro wogara nguva yese usina.
Pamusoro pekushaya magetsi, vagari vazhinji vanoti vari kushushikana nekukwidzwa kwemitengo yemagetsi uyo wakakwidzwa nezesa musi wechina. Akakava kechipiri magetsi achikwidzwa mwedzi uno. Maunits makumi mashanu aiita dhora nemasendi makumi matanhatu ekuamerica ave kuita dhora nemasendi makumi manomwe. Maunits zana ave kuita madhora matanhatu kubva pamadhora mashanu nemasendi makumi manomwe ekuamerica. Mukuru webasa muhofisi sangano rinomirira vatengi reConsumer Council of Zimbabwe mumasvingo vadhumisani munguchini vanoti kukwira kwemitengo yemagetsi kunogona kukwidza mitengo yezvimwe zvinhu muzvitoro.
SeConsumer Council of Zimbabwe tinoshushikana nekukwira kwemutengo wemagetsi uyu watiri kuona kuti sevatengi on average uri kukwira kaviri pamwedzi. Kukwira kwemutengo wemagetsi kunogozhera vatengi, nekuti vemaindustries vanogadzira zvinodiwa nemhuri kuti dzigone kurarama upenyu hwakanaka zvichakwira mutengo mbacha dzavanogadzira. Vanongoita pass on the cost to consumers.
Sevela inakwanza kunzwa kumutauriri wezesa vafulati kwasira sezvo vanga vasingadairi nhari yavo kana kupindura tsambambozha dzavatumirwa. Mune imwe wenyaya, chikoro chedandava reprimary school kwagutu chakapindura nenjodzi mushure mekunge vana vatatu vanwa mvura pachikoro ichi nechigaba rinofungidzirwa kuti raiva nemuchetura. Mumwe wavo akashaya. Mwana akashaya uyu nemusi wechitatu avigwa nhasi munhurani rekwamutero mudunhu raishe Chingombe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dunhu remuGeorgia muAmerica rakazivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden veDemocratic Party ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekunge mavhoti averengwa zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Professor Elliot Masocha, vanoti zvakabuda muGeorgia zviri kuvhara mikana yose ingashandiswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vabudirire mukupikisa kwavo sarudzo dzakaitwa munyika.
Ndoona sokuti vaTrump havasisina atika tiba option akawanda zvino nokuti zvavaifungira kuti ndizvo zvakaitika zvokumirwa kuGeorgia kurototungamirirwa masarudzo dzacho navanhu veparty yavo zvaonekwa kuti aiwa hapana chakabirwa vanhu vomuGeorgia ruzhinji rwacho hari kuvandi vaTrump rwasarudza vaBiden pane zvimwe havo zvavanokwanisa kuita zvekare zvavakapuwa kusvika musi wechipiri kuti vanokwanisa kunge vachiti ngakuverengwezve nemishini nokuti rwendo runo rwakavaverenga futi namavoko vakaona kuti vaTrump vadyiwa saka vamwe vaTrump vanomukana wokuti aiwa verengai zveno mushini asi handivoni kuti pane chingabuda chingaita kuti vazokunda vaBiden vanombozamba vaTrump sokuita kwavo vakambodana vanhu vokwabva kuMichigan uko kuti huyai uno kuwhite house vachida kuzama kuvatsvetera kuti vachinje maelection iwayo aende kwavari ivo maelectoral votes iwawo asi mutemo hauzvibvumi izvozvo saka pari zvino vaTrump munhu zvake unongosvonda kuti ndakakundwa asi munhu wakakundwa.
Munoonawo sei danho rakatorwa negurukota rinoona nezvekudzidzana kwematunhu muGeorgia anova munhu anotsigira bato reRepublican Party achibudisa mashoko iwaya ekuti izvo vaTrump vakundwa?
Izvi zvino zvinoratidza kuti sarudzo dzomuAmerica isarudzo dzakachena dzisina kubira mukati dzisina kuti dzingafevha munhu wokuti ndowepati yako kana kuti dzingange dzine zvimwe zvinhu zvokuti zvinovanziwa sarudzo dzomuAmerica dzinoitwa pachena munhu zvake urikungozama kuzvishatisa nokushatisa sarudzo dzeAmerica ndiwo vaTrump nokuti ukaona munhu webato rako ariye unenge achitaura kuti aiwa wadyiwa zvekare achitaura kuti manhamba haiyepi aripo anotaura kuti uyu ndiwo wavhotekwa zvakadarika uyu zvinoratidza kuti sarudzo dzomuAmerica hadzina zvokubira-bira kunotaurwa navaTrump zvezvi munhu uri kungonyarawo zvake kutaura kuti ndakadyiwa asi sarudzo dzomuAmerica kutaurira ruzhinji rweZimbabwe hakuna unokwanisa kubira muAmerica munomu.
Pane mikana here yekuti vaTrump vange vachikwanisa kumisa urongwa hwekutambidzana masimba takatarisa kuona kuti izvo vari kuramba kutambira kuti izvo vaBiden ndo vakakunda?
Hapana mukana zvachose unokwanisa kuti vaTrump vakwanise kubisa kugadzwa kwavaBiden musi wa20 January.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Professor Eliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio. Sangano reOrganization for Security and Cooperation in Europe kana kuti OSCE rakabudisa gwaro rinoratidza kutyorwa zvakanyanya kwekwedzoro dzevanhu muBelarus zvichiitwa nehurumende yavaAlexander Lukashenko munguva yesarudzo dzakabiridzirwa muna Gunyana uye mushure mesarudzo idzi. Sangano iri rinoti chinangwa chava Lukashenko mukutyora kodzero pamwe nekusungwa vanhu ndechekuomesera vanhu vanoda kuratidzira uye kuchishidzira vanoda kuzoratidzira. Kuchorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiratidza murunyararo vanopikisa pamwe nevatori venhau kunosanganisira kutochwa kwevanhu, kusungwa, kumbunyikidzwa kuti munhu asataure akasununguka pamwe nekurambidzwa kuungana kwevanhu murunyararo. Munyori wegwaro iri uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo yepasi rose muzvinafundo Wolfberg Benedek vanoti zvinosuwisa kuti hapana atamiswa mumatare nenyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu munyika iyi. Muzvinafundo Benedek vanoti kusasungwa kwevapari vemhosva ava kunoburitsa pachena kuti munyika iyi kodzero dzevanhu dzinotyorwa pamadiro uye hapana matare anotonga zvejekerere vanopikisa hurumende munyika iyi. Kuratidzira kwevanhu vakawanda kuri kuenderera mberi muBelarus kubva zvatanga kupikiswa kwesarudzo. Izvo zviri kuisa mutungamiri wenyika iyi uyo atonga kwemakore 26 panguva yakaoma asi achiramba kuti sarudzo dzakabiridzirwa. Masangano enhau anoti vaLukashenko vari kusimbaradza utongi hwavo nekuvhara muganhu wenyika uri kumadekero kubvisa gurukota rezvemukati menyika uye kukurudzira mauto nemapurisa kuti arwise vose vanenge vachiratidzira. America inoti inofadzwa neushingi hwevanhu vemuBelarus. Vakadaro gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Vanotiwo America icharamba ichikomekedza hurumende yemuBelarus kuti imise kusunga kwairi kuita vanhu uye kuti inzwe zvichemo zvevanhu vanoda sarudzo dzakachena uye dzinoitwa pasi pemasangano akazvimirira. Zviri kukurudzirwa nesangano iri zvinopa hurumende yemuBelarus mukana wekupedza gakava riri munyika iyi. Izvi zvinosanganisira kupinda munyika iyi kwenhumwa dzeOrganization for Security and Cooperation in Europe kunoona zviri kuitika kumiswa kwemhirizhonga iri kuitirwa vanhu vemuBelarus uye kuona kuti vose vari kutyora mitemo varangwa. Gwaro iri rinotiwo vose vakasungwa vanofanirwa kuburitswa muusungwa. Uye munyika iyi munofanirwa kuva nenhaurirano dzechokwadi dzinopindwa nemapoka ose. America inoti inomira nevanhu vemuBelarus panguva iyo vari kutsvaga utongo hwejechetere. Aya mashoko anomirira muono weAmerica pane zviri kuitika muBelarus. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kutarisana nenyika nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye matano ari kutorwawo nemasangano ari kurwisana nechirwere ichi. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaRusike.
Thank you very much.
VaRusike, ndeapi matambudziko amuri kuona angadai ari kuwedzerawo dambudziko rekupararira kwechirwere chabata nyika cheCOVID-19?
Vanhu havana mvura, saka zvinhu zvakaita sekugeza maoko, vanhu vanopedzisira vasisageze maoko nekuda kwekushayikwa kwemvura. Saka tinenge tichiti hurumende dai yaita kuti vanhu vawane mvura, makazuru gaite kuti vanhu vawane mvura, sezvo vanhu vachibhadhara mareds. Pavanobhadhara mareds panenge paine mari zvekare yemvura, saka mari iyoyo yemvura ngaichichengetedzwa ka kuti iende kumabasa emvura kuti vanhu vawaniswe mvura, sezvo dzidziso iripo ndeyekuti vanhu vange vachigeza maoko nemvura yekuchururudza, asi mvura yacho kazhinji inenge isipo.
Takaonawo sangano renyu richishambadza kuti makupindawo mukubatsira kupa dzidziso pamusoro peCOVID-19. Muri kubatawo sei basa nguva ino?
Iye zvino zvimo mubhuruwa yomacho imomo takatreda atinoti macommunity health workers nevaye vatinoti macommunity influencers vanosanganisirana nevana vechidiki vemayouth vatiri kupa dzidziso yekuti vange vachipinda ivo munharaunda mumacommunity vachinodzidzisa vamwe. Iye zvino izvi tinotori kuManicaland kwaMutare, tiri kudzidzisawo zvekare Masvingo, tiri kudzidzisa Mugweru nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, nokuti taona kuti chiri kudiwa kune vanhu veruzhinji idzidziso. Vanhu hatisisina dzidziso yeCOVID-19 maringe nekuti zvipi zvaungaite iwe munhu pachezvako kuti uzvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19 yatinoti community participation iya. Saka iye zvino izvi tiri popa ground kwatiri kudzidzisa vanhu maringe neicho chirwere cheCOVID-19 tichishanda nanambuya utano naivo macommunity health workers yomumadhorobha kuita kuti vanhu vange vaine dzidziso yechokwadi yekuti chirwere ichi tinokwanisa kuchikunda sei.
Matambudziko api amuri kuwanawo kana kuti zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo mukuita basa renyu?
Patinezenge tapedza kudzidzisa paye, patinenge taakupinda mumacommunity tichiita maawareness, matambudziko ari kunyanyobva kuvanhu ndeyekuti 1, nyaya yemvura. Kungave kumaruwa, kungave kumadhorobha, vanhu havana mvura. Kwauya iyo nyaya yemaface mask iyoyo, vazhinji vari kudhurirwa nawo maface mask. Saka tinoona vazhinji vanenge vasina kupfeka, asi vamwe vari kutaurawo zvekare kuti nekuda kwekupisa kuriko mazuvano, kuswera akapfeka face mask, vamwe vacho vanopedzisira vaakuzarirwa. Saka pane dambudziko rekuti hongu dzimwe nguva face mask yacho anogona ainayo, asi dambudziko nderekuzarirwa nekuda kwekupisa. zvikari iro dambudziko rekuti vanhu vari kuda kurarama. Saka nekuda kurarama, vanhu vari kuramba vachinosangana nevanhu vazhinji vanhu vakawanda. Toenda kana even kana kuri kudzindamo chaiko, nguva vamwe vakunyara kuonekwa uchingori iwewe chete, ndiwe wakapfeka face mask uri panhamo, munhu wozopedzisira abvisa face mask iya angotedzera zviri kuitwa nevamwe. Saka matambudziko akawanda. Nairo dambudziko guru nderekuti vamwe vari kuti hatina dzidziso yakakwana kubva kunyanyanyanya kubazi rezveutano. Saka vanopedzisira vakuriraya neinformation yavanowana mumasocial media and so forth. Asi paground apa aiwa kuvarayirwa vanhu veruzhinji vavarayirwa zvakanyanyisa. Vari kutofunga kuti COVID-19 yakatopera.
Shoko ramungasiyira hurumende pamusoro penyaya yedzidziso yamataura iro nderipi varusike?
Iye zvino izvi tiri kunzwa vamwe vakutaura kuti vakuda kudzosa lockdown. Isusu tiri kuti lockdown yekubva tati nyika yose ibva yavharwa inogona kunetsa pari zvino izvi nekuda kwemamiriro yeupfumi hwedu. Zvingangodaro kuitwa maybe nehurumende ndeyekutarisa iwo mahotspots kuti nzvimbo dzakanyanyisa kana kuti dzine makesi dzakawanda ecovid-19 ndedziki dzacho. And then votarisa nzvimbo idzodzo voona kuti mameasures angaiswe kunzvimbo idzodzo kuitira kuti tideredze dambudziko recovid-19 nderipi. Asi zvekuti nyika yese ivharwe zvamuchose sezvatakamboita mavhiki matatu ekutanga ecovid-19 zvinogona kutinetsei nekuti veruzhinji havana mabasa ekubayirwa zvitupa, vanhu vanozvisenzera pache zvavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru varusike kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Tatete.
Manga makateerera kuna vaItai Rusike vanove mukuru wesangano recommunity working group on health muchirongwa chedu upenyu hwedu. Chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Tosangana pondo rinouya.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chinoi University of Technology inovharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya masiyiro akaita basa vaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Dunhu reGeorgia muAmerica rinozivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden veDemocratic Party ndivo vakakunda musarudzo yedunhu iri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa nhau dzedu, munokwanisa kudzinzwa pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Ola mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 21 kuLwezi 2020 ngontunga milinku mo endabeni zethu lamhlanje
abantu kabalaleli abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa yicoronavirus yikho bahamba nje besenza intando yabo beyipoka amamaski lengentanyeni.
Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9120.
Ufalo ukuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikile abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende.
Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo, abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usungula uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amahlanu 48 ngabakobulawayo. Abangamachumi amabili lanye ngabe Matabeleland North. Isigaba seMashonaland East leseMashonaland West zona zilomuntu oyedwa ngendawo kuthi iMasingo yona ilabantu abathathu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi amathathu lanye njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selifike ku-9120 kuthi asebephephile bona sebengu-8229. Asebebhubhile bangamakhulu edlula amabili 265 kuthi abalokhu begula bangamakhulu edlula ayisithupha 626. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezinsuku ngenani lababulawa yilo mkhuhlane kanye labafunyanwa belawo. Kusukela mhlaka 1 kulinyanga sokubhubhe abalichumi lasithupha kuleli dolobho njalo kwafunyanwa abangamakhulu phose amathathu 281 belawo lomkhuhlane. IMatabeleland North leMatabeleland South lazo ziyalandela. Umgcini sihlalo wezempilakahle kukhansile yakobulawayo ukhansila Sinikiwe Mutanda utshelele umsakazo izolo ukuthi okwenza umkhuhlane we-coronavirus uhlasele ngamandla kuleli dolobho ikuthi abantu abanengi abagqoki amamaski kanti njalo abanye bajonela emabhawa lasemashabhini lapho abaminyana khona. Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi okusungula imisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukuthukulula amagagasi lokugxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe Abanye bathi kababoni amankampani la evika indaba ezicothoza uhulumende ngoba wonke alobudlelwano lebandla lesano PF. Amankampani la abalisa irusunongoko media iyona ebikwa ingebutho iakhesia media elunga lezano PF uSharon Mugabe. Ichannel Zimbabwe eka Happyson Muchechetere yena owake wasebenzela umsakazo weZBC. Ifeto Communication ebikwa layo ilobudlelwano lebutho lanxa nje abanikazi bayo bekulandula lokhu kanye leJester Media ephephandaba leDaily News. Lanxa iphephandaba leli lisithi lizimele kulesicukuthwana seZANU PF esibikwa silesabelo kulo. Amankampani ancitshwe amalayisensi agoqela ekamnumzana Trevor Ncube e-Alpha Media Holdings yona edinda amaphepha azimeleyo abalisa ele-Newsday, ele-Standard kanye le-Independent. Inkampani yelunga leZANU PF umnumzana Superman Wanzira i-ABC Communications layo incitshiwe. Sixoxele ngcwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Isikhathi esiningi eZimbabwe ungabona uhulumende esithi senze ulutho, kumele udingisise ukuthi kambe ulutho lolwalwenzileyo unceda uZulu kumbe uyazivikela yena. So singakhangela into yamalayisensi leyi, ye banikiwe abantu amalayisensi amankampani ayi-6 kodwa ungadingisisa uzathola ukuthi amankampani lawa alakho lokwenza lo hulumende ngabantu abangabangane bakahulumende, ngabantu abasebenzela uhulumende, ngabantu abake basebenzela uhulumende. Sesike sezwa-ke lapho kuthiwa amanye imisakazo leyi yabanikazi bakhona sibila boqobo ngamasotsha, bakhona abantu ababesebenzela iZBC asebetholile amalayisensi lawa. So kuyadanisa ukuthi khona ngesikhathi uhulumende sithi uyanika abantu amalayisensi, ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende. But okunye futhi ungakhangela ukuthi kulabantu abanje abo-Trevor o-Superman Wanzira akade bekhangelelwe ukuthi bangathola amalayisensi la kodwa abatholanga, okutshengisela ukuthi babonakala njengabantu abangamsapotiyo uhulumende ngokupheleleyo.
Uhulumende uthi inyathelo leli liveza sobala ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo esingathi i-democracy kanye lokuthukulula amagagasi. Uthini ngalokho?
IZimbabwe sineminyaka phose ama 40 years yathola uzibuse ilokho ile license eyohane ngeyilo msakazo oyi-1 owe-television iZBC. So ukuthi kona ngo-2020 sikhanya sesiloko sikhuluma ngamalayisensi into eyangisayo. So layo uhulumende kubonile ukuthi uSadak even umhlaba wonke iZimbabwe ngamanye amazwe akade sesalele engela misakazo. Kodwa-ke okudanisayo ukuthi kasanikanga imisakazo leyi ebantwini abazimeleyo. Unike imsakazo ebantwini abalokwenza lohulumende, abalama links lohulumende, okufana lokuthi unike iZBC amalayisensi ayi-6.
Umnumzana Senzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi abantu bahlezi bekhonona njalo nje lanxa uhulumende engaze enze okuhle.
Ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi amankampani ayadlelana leZANU PF lani lani. Ngitsho le-America khona ngale abanye bathi i-CNN yabe idlelana lema-Democrats. Langaphi ungahamba kwapho amazwe uzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba akula ma-independent papers. Akula ma-independent papers kade sinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even la maphepha uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele sekelana lama-opposition parties. Ubona baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanye nje akusoze kuswelakale kukhuluma kunjalo nkomo. But sisele ubuthi ngonga konoko ayi umsebenza ukhamba inkomo okuyizinto kazenza kale kangele kwenzakala ngale se America inkomo ubuwonzi ukukhala kwabantu vela kuze kuphele abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho bona abantu banjalo bengeke abangaphumelelanga ama company abangatholanga ama license yiwo abakhala abakhuluma kubi kodwa ke into enhle ukuthi ama companies la ama companies ezimbabwe ama zimbabweans amele aqhubu umsebenza nalowo siyabongela ngakhonoko akukhambe ukuhambe kodwa abantu bonke basuze sithiseke njengakhonoko.
Umnumzana Pilif Kaule, lilunga lezano PF. Umnumzana Donald Trump Jr. oyindodana kamongameli weMelika usehlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 laye njengoyise. Kodwa uTrump Jr. uthi usesimeni esihle. Amazwi yakhe agcizelelwe nguyise umongameli Trump namuhla yena owake wahlaselwa laye ngumkhuhlane lo kumaviki ambalwa edluleyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela ntshweshwe,
lamlela namba wafuke mbula.
Kwenze maphandleni lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqakathekise ukudibhisa inkomo ukuze zilondolozeke. UMohati wethule amazwi la izolo ekusungulweni kohlelo lokulwisana lemikhaza olwe-National Tigris esigabeni seBengo eGwanda South. Kubika u-Albert Ncube.
UMohati uthe eminye imikhuhlane enkomo efana le-January disease yabuya elizweni ngesikhathi abamhlophe bethenga inkomo kwamanye amazwe beziletha kuleli, kungakho urhulumente sebone kufanele ukuthi alwisane lokufa kwazo elizweni lonke jikelele.
It is unfortunate that our former colonizer imported cattle from Kenya and Tanzania in the year 1901.
Kulusizi ukuthi abamhlophe bezama ukwengeza inani lenkomo kuleli, bangenisa inkomo zeKenya leTanzania ngomnyaka ka-1901 bengazi ukuthi sebetheze olulenkume ngoba zabuya lo mkhuhlane we-January disease.
Kodwa urhulumente uzakhipha imali engange-500 million ezathenga imithi okubulala imikhaza efana le-Tigris ukuze uzulu engalahlekelwa yinotho yakhe.
Alisoze likhiphe loba isenti nje lolu luhlelo lukamongameli lokusiza abalimi.
Izakhamizi zeGwanda South ziveze ukujabula ngalolu hlelo zisithi kuzalondoloza inkomo zabo. Kuthi umnumzana Makhosini Ndlovu izakhamuzi sefumukwe.
Inkomo zethu seziyakuwa lo ncedo ngoba thina de sesihlulwa zinkomo sesifa ngemikhuhlane.
Unkosikazi Viola Ndlovu izakhamuzi seBengo uthi uthemba ukuthi lolu hlelo alisoze lwabayize njengezinye iy'nhlelo zikahulumente.
Siyakubongela kangathi ngakho uyabuya kuphumelele kube into ephumelelayo. Hayi, inkomo ziqakathekile esini ngoba yikho esiphila ngakho thina.
Ngaphandle kwedubo lwemkhaza, umlisa umnumzana Nagalo Makhurane owayematulungundu uthi izakhamizi emangweni wenduna umathe zibhekane lo dubo lwamadlelo kanye namanzi.
Emar-arieni khonapha komathe uchiefe oya khona letha amawula kula lawona amanzi ukuthi iyonatha. Lokhu kwaba le-disaster yamadami naleyanakukathemba.
Olunye udubo oluhlangana lezakhamizi kulumango yokutshontshwa kwezifuyo ngamasela, kuthi umnumzana Mahlambezi Ncube.
Abathathi nje beza kuthi kwesithi sithi yakhuluma impahla zethu babe lathi esitilini nokuthi bona ngasebethela bethenga maloya.
Umnumzana Kilon Lovo isakhamuzi seBengo uthi bathembele kulezi nkomo ukuziphilisa le muli zabo.
Sengi-67 years so angisasesumuntu engathemba ukuthi ngaqhathi lawo nje kuzongiqhatha. Sengiyimfile ngiphile enkomeni so yimbhingi yami.
Induna zezansi emandebeleni zinikezwe inkunzi ukuze ziyethuthukisa ukwanda kwenkomo ezigabeni zabo. Inethelo elamukelwe induna uMarubi weSilonga.
Ngiyabonga lo msebenzi othi wayenzakala lapha owanamhlanje ukuthi isize ezinkomeni kanye lenkunzi ezithe sazithola phakathi nakwale indawo.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi ugatsha lwakhe luzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokuba nokuthi uzule emaphandleni ulima izilimo ezihambelana lomumo omkhathi kuleyo ndawo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisebhengwe Manama ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siya lamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lonkosazana Sithemba Kuyenyoni, isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party. Sicubungula inhlelo ezitshiyeneyo zaleli bandla ngemva kokuthi bayiqondisa indlela igama elithi Magwegwe elalilotshwe ngayo esitishini samapholisa kuleyo ndawo.
Intokazi Republic Park kuvele kahle kade indaba yokubhala izipelingi zitshintshwa zisenziwa into engaqedakaliyo. Yinto kuyimvama vele kuhulumende lowo osiphetheyo kusela ngo-8 wananzelela vele izithupha amabhethi sephisikhethi kubhale izinto ezingayisizo okunye kuba yinhlamba kwesinye isikhathi. Abantu bengakubona ingane yinto encane lalana ukubhala induna yethu uMagwegwe beyibhale ngendlela engayisiyo ungahloniphi ngoba labo kunje nxa ungabhala into engayisiyo kati kungakuvele kuswelakele yini abantu bakithele esindebeleni ukuthi bezibhala lelo bhakane. Yebo sibacholisile bathi ngusomabhizinisi ohambe wayabhala nosomabhizinisi evele ezebhale i-wrong spelling befike kona bekwamukele bekufake bengakuboni ukuthi i-wrong spelling ikudelela isizwe sabethwakazi lokho abakwenzileyo. Mina ngafika e-police station ngebophile ngathi ngazama ukubhalisa isizwe yami bakibhala ngendlela engayisiyo abathi ethi kurongo lokho kathi right sisipelela umuntu ebengenela le-ofisini engakwazi ukuthi bayi bengakukhathi abantu bakubenda bebe in-charge ngendawo yawo bebhala ama-spelling a-right.
Yebo ke siyabona ukuthi langempela sitshintshiwe kwabhalwa kuhle leli bala kuningi eselakufezayo
uyaphumelela and kusazophumelela kathethi kuze kule bhakane lenyama endlovu ngivile khona mzane khane ebhakane lenyama endlovu ukubhala inyama yithovu abasivumeli singene emahofisini ethu sizisebenzele emahofisini ethu.
Nxa ukhuluma ngokungena lapha emahofisini ungathi ludubo olumemethekileyo yini
leli kwindebele labafazi ngoba bengashiwo amandebele mina nginje ngikhulumisa indebele kodwa ngiyeke ngihambe ngiyenge e-ofisini esebhinga akusebenzi umuntu ofisini yeplanti usebenze umuntu olikhalanga e-ofisini yebhayibhile usebenze umuntu olivenda noma ongumsuthu njalo njalo.
Abesifazana bemandebeleni bengabe bephethe okwehlukileyo yini kulabesifazana bakwezinye izigaba zelizwe amathuba afanana yini kusukisela kumantombazana amancinyane?
Amathuba vele awafanani kathethi sibonile laba ukuthi abasponsiwe nokuthi abasponswa yini ukuthi beyefundela imisebenzi ethile sinathi mayeli ngoba sibone umuntu olebindlela esishona kuthiwa umela imathi south sabona umuntu olebindlela esishona kuthiwa umela imathi north kodwa akukhona amantombazana esindebeleni okuphela ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo sikhulu uhulumende losiphetheyo ngendlela obandlulula ngakhona thina sisesithenjini laye singabendla enkulu evele iphathwa ngesandla sokunqele saba abangwane esishoneni ngabendlula encane abawumele kuyenjiza ntshefu ezasetshenzwa ngumfazi omdala.
Abanye bathi ibandla lakho lilenketshabetshabe ungathini ngabo liyathola yini uxhaso ebantwini abavela ezigabeni zemathebeleland kumbe babuya kuphela nxa sokulenkinga?
Xhaso siyalithola ebantwini bakithi kodwa abantu bakithi ngendlela ukuthi vele lokho bafaka uvalo ne-background abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjeni besisapho nokuthi abanye abakithi esindebeleni abadlayo kuzani PF abaphethe ikheva yikho abahamba bethi ya lingavele lilalele izinto lezi kuyavuka futhi khonkhana thina inyoka eyiye enkulu esesinayo ngabantu bakithi abadlayo kuzani PF abayiyo abapha izibindi amashona kukana esidengele sihlale emakhaya.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Sithemba Kuyenyoni, isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Republic Party, obekhuluma imbono yebandla layo.
yakhe achi e studio 7
sikhoxela esecholocho asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nilami usithandekile mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo dokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi kwezempila kahle. Sixoxa ngodaba lwegciwane eselikhathazile elecoronavirus.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Yebo baba, ninjani lamahlabezulu?
Ungasitshela ukuthi uyavumelana lembono yamapholisa na ethi yona kukhanya abaningi abasalandeli imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bengagqoki ama-mask besondelelana lokunye okunjalo. Sokubhakile yini lokho?
Mina ngiyavumelana la amapholisa sibili abantu kabalaleli njalo bakhanya abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus. Yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamaski le ngentanyeni abavala amakhala. Uyathola bekhuluma bebabili kumbe bathengiselana izinto bevula amakhala bekhuluma khonabo bephefumulelana eduze. Yikho amapholisa akhuluma iqiniso sibili. Lokhu kuyingozi embi.
Sike sabona ukukhuthaza uZulu enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi alimuke ukubana igciwane leli ele-coronavirus lokhu lisamemetheka likhona elizweni. Ungasitshela ukuthi kulomehluko yini kathe singawuqathanisa lamaviki amalutshwana adluleyo?
Kathe kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba kuqala ngomatshi abantu babethi bengayithola ivirus le njalo inani labo lalisiba ngaphansi bengaguli. Kodwa kwakathesi inani liqansa suku zonke njalo kukhanya abantu bayagula bekhwehlela sibili okwamagama abaningi betshona.
Siyabona ukubana inani labantu abathola igcikwane le-coronavirus esigabeni seMathebeleland ndikakhulu lakobulawayo likhanya lisiya liqansa kulezinye izindawo zelizwe. Kungakubangelwa yini lokho?
Inani labantu liyaqansa lapha kobulawayo njengoba uyabona ukuthi eSouth Africa umkhuhlane lo ubambile kakhulu uvimbile. Yikho abantu bakithi bayabuya lapha bevele eSouth Africa. Ngiyabona njalo kwavunyela ukuthi abantu babisizidumbu ngapha zibuye bezolahlela ngapha. Ngibona kungabe kuyikho lokho okwenza ukuthi inani labantu liqanse kakhulu lapha kithi eMathebeleland. Hayi kodwa ngibona kuzaqansa kuhambe indawo zonke eZimbabwe kusuka lapha isithi sodwa esizabanjwa umkhuhlane.
Kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi sokulomunye umkhakha we-coronavirus abakubiza ngokuthi i-strain ngesilungu esikhona emhlabeni jikelele okuthiwa khona i-corona yakhona ingaba ingani ilolaka kulayona le kade khona?
Ukukhanya kunjalo i-coronavirus le ukukhanya sitshintshile ayisabuyi ngendlela leyana esiyaziyo. Ngibona umzimba wayo sutshintshile kukhanya ngokuthi lokhu kubonakala abantu ngokugula abakwenzayo ukuthi hhayi iyahlasela sibili. Kuliqiniso njalo kwamanye amazwe khona le phethe hhayi kuyafiwa sibili i-coronavirus le iyabamba. Kukhanya abantu kumele bananzelele ngoba nxa ibamba kanje abantu bayabeshona ngamalanga amabigula amalanga amabili amathathu shone.
Okokugcina ungavalelisa abalali?
Elivalisa balaleli ngicela ukuthi lilalele into ezikhulunywayo ngoba ingozi isisanda kakhulu abaningi bazashona nxa bengalaleli.
Lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempila kahle ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo.
Siyabonga Chris. Siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa olweqembu leamathonga amahle lona eselethu leidlalade elitsha elilesihloko esithi ukwenda kwendoda. Keli waleli qembu umcebisi mlilo
ngobuzala ngisekezi emaphaneni esigabeni sabo bhewula ekhola engizalwa khona sengilamadlaladi awu-4 ngisebenzisana nabafowethu abafana no-Emmanuel Uma Mlilo kanye no-Bright Mlilo isidi lokuqala silikhuphe 2016 kuyikuthi thina kwi-industry singene 2014
idlaladi leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi ulikholwa elinjani idlozi lami kanye lethi silahlekelwe. Ngathanda ukuthenga idlalade mlilo bangalithola njani?
Ngiyakwazi ukungithinta kule nombolo ethi 083-891-0413.
Lezo nombolo balaleli ngeza kwele South Africa. Yuwaphi amazwi ongathanda ukuwashiyela abalandeli?
Besicela ukuthi lisixhase kakhulu ngokuthenga ama-original CDs singayi ngale kulabo abathengisa ngama-R10 ngoba mina labana abathengisa ngama-R10 kulami isayidi ngabazizamelayo nabo esayidini labo, kodwa mina ma ngithola wena mthandi womculo usuthenge yona iPhone Kong ngisola wena kakhulu. Jabulani bantu bakithi, nanku kokudla izinamnede.
Amathonga amahle ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamatyumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo, okukhweze inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo laya ku-9120. Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo, abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhasa. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.